munhu wekutanga kuva nechirwere ichi anonzi akavhenekwa ari panzvimbo yemasvingo Teachers College Quarantine Center. Zvinonzi munhu uyu akabva kusouth africa uye acharamba ari munzvimbo yequarantine achiongororwa nanachiremba. Asi vamwe vagari vemudhorobha vanoti nekuda kwemashoko ekuti chirwere chave munzvimbo yavo vava kugara vakabatira hura mumaoko apo uwandu hwevanhu vari kudzoka south africa vachijamba bhodha huri kuwanda. Mumwe mugari wemumusha wemucheke d vafrancis tangire vanoti pane mashoko ari kufamba anoti kune vanhu vakabva kunze kwenyika vasina kana kumbonoongororwa.
Iko zvino tatobatwa nekutya kukuru nekuti vanhu vazhinji unotoona kuti izvezvi muno mucheke d muchitoziva kuti panhingi pane munhu akabva jona asi havasi kumuindisa kuti aende kuquarantine kuti agonoonekwa kuti haana chigwere here. Iko zvino chigwere chadova muno mumasvingo, saka tiri kutotya kuti chogona kutozara chichitekeshera nokuti ivo vanogara nemunhu mumba vanozofamba vachisangana nesu kuzhe. Saka tachida kutoti ivo vanhu kana vanenge vaona munhu anenge abva kujoni ugoneku aimbogona kumboenda kuquarantine uko kuteachers.
Vatafadza maombera avo vanogara mumusha werujeko vanotiwo vanhu vari kudzoka ava vanofanira kuendawo kunzvimbo dzequarantine kuitira kuti kutapurana kwechirwere ichi kuite kushoma.
Utano hwedu neupenyu hwedu nevanhu vari kudzoka vasingadi kuti vaende kumaquarantine. Ini kutaura kuno kwandi kutoita tioti nehama yedu yakatobva kusouth africa ikatodzoka pati iko zvino ari kuquarantine ari kutedza zvokudiwa nehurumende yedu zvokuti vanhu vari kuwandwa vari kukwaniswa nedzimwe hama dzavo. Atingi zvichakonzeresa kuti isu tikwanise kubatira chigwere icho chiya chichitapukira kwatiri nenyaya yekuti kune vanhu vari kuviga hama dzavo. Saka izvo hatizvikurudziri mune vagari vemuno murujeko. Tinoti kana munhu achinge adzoka munhu ngaate sei ngaende kuquarantine. Vese vakadzoka please tinokumbisa kuti kana kumuna waona asina kudzoka asina quarantine munhu ngangodzoka tese aende quarantine madhezi mashoma ini zvinopfuura.
Vachibudisa mashoko ekuti chirwere chavemo, mutauriri wecovid-19 task force mumasvingo varogers iri mai vakurudzira vagari kuti vasavanze hama dzavo dziri kudzoka uye vavakidzani vamhangare kubazi ravo kana paine vanhu vari kupinda munyika vasina kuongororwa.
Saka tikukurudzira vese vari kupinda kuti wapfuure nekuquarantine center. Imi munzvimbo menyu kana minana womunoziva kuti uyu akabva kunze kwenyika mukurudzirei aende andoatestiwe. Kana zvichinetsa vamwe vanoshaya kuti toziisa sei, ponai pa 2019 motaura izvozvo kuti tine munhu ari pano akabva kunze kwenyika uko akanga ungo ari panext door, taurai aende kutestwa. Izvezvi taane kesi imwe chete inoratidza kuti korona tinayo munzvimbo medu. Saka ngatirwisani nayo tiri pamwe chete, ngatibatsiranei nekuidentifya vanhu vakaita sei wavo.
Sangano rinomirira vagari vemasvingo United Residents and Red Pairs Alliance kana kuti MURA ratinhirawo richiti vagari vasavige hama dzavo dzinenge dzadzoka nekuti izvi zvinogona kukanganisa utano hwedhorobha rose. Vanoona nezvekufambisa kwebabasa mumura Muzare Rumbidzai Magurupira vanoti sangano ravo rakatanga chirongwa chekudzidzisa vagari kuti vasavige hama dzavo mudzimba uye vavakidzani kuti vamhangare vanhu vanooneka vachityora mitemo yenational lockdown.
Takaparura programu yekudzidzisa vagari zvakakoshera kuti hama dzavo idzo dziri kubva kunzvimbo yakaita sesouth africa dziende kuquarantine uko kwavanonoongororwa uye nekutestiwa kuti havana here korona. Zvakare tiri kudzidzisa vagari kuti vakange vaona hama vadikani kana vamwe vari munharaunda vakajamba mabhodha vakazviviga mudzimba ngavazivise vetask force kana mapurisa kana vezveutano nokuti izvi zvakakosha kudzivirira ivo nemhuri dzavo sezvo chirwere ichi chichikwanisa kuparadzira nokuda kwehama idzo dzavanenge vakaviga mudzimba.
Vachitaurawo nevatori venhau nhasi sachigaro wecommittee task force mudunhu remasvingo uye vari gurukota redunhu vaezra chadzamira vati komiti yavo iri kutaura nevanochengetedza runyararo kuti vawedzerwe kunzvimbo dzebhodha dzinojambwa nevandi kudzoka zvisiri pamutemo kuti vasatize kuenda kunoongororwa. Vachadzamira vakurudzira vagari vemasvingo kuti vasarohwe nehana nemashoko ekuti chirwere ichi chave mudunhu ravo vachiti hurumende yakagadzira zvakakwana kurwisa chirwere ichi. Munyori mubazi rezvekufambisa kwemashoko munyika Vaniki Mangwana vakabudisa mashoko ekuti mudunhu remasvingo rine nzvimbo nhatu dzinochengeta vanhu dzinoti Rupanganwa iyo ine vanhu makumi maviri nemumwe, Masvingo Teachers College iyo ine vanhu mazana maviri nemakumi manomwe nevapfumbamwe, uye Masvingo Polytechnic iyo ine vanhu zana negumi. Ndakamira Studio 7 ndiri mumasvingo ndini Godfrey Mutimba.